manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu mbudzi 15 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mashoko atiri kutambira anoti mutungamiri wenyika Robert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vakachengetedzwa pamwe namamwe makurukota maviri ainge atizira kumba kwavo. Bato rinopikisa reMDCT rinoti kunyangazvo risingatsigiri kutorwa kwemasimba nechisimba rinofara kuti munyika manyarara sezvo mauto asina kuita sezvinoita vekune dzimwe nyika zvekudeurwa kweropa uye kupazwa kwemabhizimusi. Nyanzvi dzezvemitemo dzopesana pamusoro pedanho rakatorwa nemauto, vamwe vachiti mauto apidigura hurumende, vamwe vachiti mauto haana kubvisa hurumende nechisimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atiri kutambira anoti mutungamiri wenyika Robert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vakachengetedzwa pamwe nemamwe makurukota maviri ainge atizira kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodale, apo vainge votsvagwa nemauto nezuro manheru. Makurukota aya anoti gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo uye gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere. Vamwe vanonzi vachengetedzwa nemauto vanosanganisira gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo uye vakudzi Chipanga ava vanonzi vakachengetedzwa kukamba yemauto kuKG6. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mpoko vanonzi vakapona nepasaka reshumba mushure mekunge vabuda munyika vachienda kuJapan nezuro. Vamwe vakuru vemauto vanoti vari kuda kutanga nhaurirano navamugabe kuti vasiye chigaro vopa vaEmerson Mnangagwa sezvavanoti vakatenderana munguva yehondo. Vari kutarisirwa kuita hurukuro navamugabe ndevamunangagwa uye General Costandino Chiwenga. Pane mashoko ari kutiwo mukuru wemapurisa vaAugustin Chihuri nemumwe vatevedzeri wavo vaInnocent Matibiri vakachengetedzwawo nemauto mushure mekunge vaedza kuda kuti mapurisa eSupport Unit arwisane nemauto. Mutauriri wemauto Kenel Overson Mugwisi vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvakagadzikana munyika uye hapana chekuvhunduka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanomirira Zano PF mudare reParamende kuHarare East vaTerenzi Mukupe vanonzi vanotsigira vamunangagwa.
Ndo mazira tukuita tose kuti vamugabe vachiripo vari pachigaro chavo and maona kuti even mauto pavanga vachitaura vanga vachitaura kuti vamugabe ndi commander we defense forces commander in chief and kana mauto ari kushandisa izwi iroro shoko iroro zvinoreva kuti hapana chaita sei chashanduka kasi hati kuziva ndechekuti idzo mbavha dzandzakavatenderedza ndombavha dzinofanira kuita sei kusungwa.
Saka pane vamanzwawo ndivapi vasungwa?
Pari zvino hapana ati ataurwa kunzi ndiani aita sei asungwa. Hatisati tane official position yekuti ndanani wasungwa. Vanhu of course vari kungotaurawo maWhatsApp kuti ndini nanga asungwa but hapana chatichataurwa officially nemilitary kuti ndiani ataisungwa.
Asi imi munoona vamugabe vachiramba vari pachigaro here kana kuti vanenge votomanikidzirwa kuti vange vachisiya chigaro ichi?
Handifungi kuti pane shoko rekuti pane ari kumanikidzwa kusiya chigaro panguva inei. nekuti chiri kuitika ndechekuti zvanzizo nevamugabe vanga vakomberedzwa nevanhu vanga vakuita take advantage of position yavo, vakutanga kuita uori, vakutanga kukanganisa nekuvhiringidza bato redu reZANU PF. Ende iwo vanhu ivavo ndo vanhu vanga vakuonekwa kunzi vanhu vanenge vanga vachishandiswa nemaimperialist forces. Saka chiri kuitika ndechekuti tingatigadzire musangano wedu udzokere pakuve musangano unomirira zvido zvevanhu.
Saka munoona here vachikwanisa kukwikwidza musarudzo dzegore rinoya kana kuti panenge pakuya mumwe panyanga?
Handiti tiri kuenda kucongress. Congress ndo kunotaurwa kakuti ndiani anofanira kunge achikwikwidza. I think chinhu chatichiramba ndechekuti sezvamunoziva imimi, vanhu vakaita sana Mnangagwa vanga vakudzingwa mubato redu. Vanhu vakaita seni tanga kudzingwawo mubato nemamwe masisi member nemapolitical member, zvichiitwa izvo kuti kana tichienda kucongress tisazosarudza munhu watinoda.
Vanomirira ZANU PF mudare reparamende mudunhu reHarare East vaTerence Mukupe vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato rinopikisa reMDCT rinoti kunyange hazvo risingatsigiri kutorwa kwemasimba nechisimba, rinofara kuti munyika manyarara sezvo mauto asina kuita sezvinoita vekune dzimwe nyika zvekudeurwa kweropa uye kupazwa kwemabhizimusi. Mutauriri webato iri vaobeti Gutu vanoti vanhu vaita mabasa avo zvisina dambudziko munyika. Vagutu vanoti sebato reMDCT vanokurudzira runyararo zvikuru kuvatsigiri vavo pamwe nevemamwe mapato ose ari munyika munguva yakaoma kudai. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu tagara tiri bato rinoda runyararo, tagara tiri bato rinoda utongo hwejekerere, tagara tiri bato rinoda kuti bumbiro romutemo ritevedzerwe. Takangomirirawo kuona kuti zvichafamba sei, asi tichikurudzira kuti kunyanyanya kumasapota edu MDC nevamwe vose vana veZimbabwe, ruzhinji rwavana veZimbabwe, kuti hangatikurambai tichichengetedza mutemo, ngatirambei takazvibata, tisanyanya kuutaura zvimwe zviya zvinokwanisa kupurikidza mwero. Zvinosaka kuti vamwe vanhu vanozokwanisa kuzoshatirwa kana zvichizokonzeresa zvinhu zvakaita sebongozozo, zvakaita seviolence, zvimwe zvakadaro.
Tichiona kuti pari zvino hapasati pajeka kuti mauto achapa masimba kune yavangati civilian rule, imi bato renyu rine urongwa here hwekugara pasi muchitaurawo navo pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe?
Isu sebato reMDC rinotungamirirwa naDr Morgan Richard Tsvangirai tagara tiri vabato rinoda runyararo. Saka pachaitwa musangano nenguva chimbi chimbi iri kutevera, takangomirira kuti Dr Tsvangirai vadzoke munyika, vari kudzoka nevanokatsika yemanje-manje. Saka vachinge vangodzoka ndinoona kuti pachaitwa musangano weutungamiri hwebato redu. Ndofunga ipapo ndo pachazenge pachizobuda urongwa hwokuti tichienda mberi, kana kuti muchirungu anotiyo way forward yacho yatinenge tichizoita yakamira sei. Asi tinonyanya kuda kutsigira iyo nyaya yekuti runyararo ngarurambe rwuripo.
Mauto ari kuti havana kutora masimba zvekubvisa hurumende, munoona sei mashoko iwaya nemamiriro akaita zvino?
Jonga zvinonetsa ndechekuti pari zvino neinformation yatiri kungowanawo tinongonzwawo vazhinziwo ava mugabe vari kuhava kumba kwavo vakachengetedzwa, tinongomirirawo seruzhinji rweZimbabwe kuti tizive kuti zvichafamba sei, nokutiwo isu hatisiri tiri panyanga, tinongoteererawo tichingonzwawo kuti manje zvazodai.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT vaobeti Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti vamugabe vanofanirwa kuregererwa mhosva dzavakapara dzose, sekuregerera kwavakaita varungu vakatadzira Zimbabwe zvikuru. Vamudzengi vanoti vane tarisiro yehurumende yemubatanidzwa kuti zvinhu zvifambe zviri nani munyika. Ngatinzwei hurukuru yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Varuzhinji vanga vaneta zvikuru sei nenyaya zveupfumi hwenyika hwaita kuti vanhu vatambure zvikuru kwazvo. Saka vanhu vari kuona sekuti zvaipika zvinogona kuvabetsera.
Imimi tarisiro yenyu ndiye chini?
Tarisiro yedu ndeyekuti zviunze yatingatinyuira muZimbabwe. Pangava pane zvekuita nezveupfumi hwenyika, pangava pane zvekuita nezvematongerwo enyika, tiri kutaurira kuti kwava kuuya zvitsva.
Zvino chinyi chinofanira kuitwa pamusoro penyaya yavamugabe?
Vamugabe mukuru wemuno muZimbabwe, ndisoro jina vedu vemuZimbabwe. Vane zvavakaita zvakanaka vomuZimbabwe vamugabe. Vamugabe vanofanira kuti vaitwe yatibatira ofisi, vanofanira kuti hongu vachizondwa havo. Asi handifungi kuti zvingatinakira senyika kuti tibve tavashungurudza nezera ravo. Vamugabe muchaona kuti inini muna 1980 muya vakaundaya takati kuregererana rigonzi veshe. Saka izvo zvakanaka kuti vamugabe kana kuri kuti vosiya chigaro vosiyiwa munyarara kana kuti murudzi, so that tinotanga imwe dispensation.
Vanga vari vaNest Mudzenge vanove mukuru wemedia center vari parunare muHarare natalunuka wande westudio 7. Nyanzvi dzezvemutemo dziri kupesana pamusoro pedanho rakatorwa nemauto, vamwe vachiti mauto apedigura hurumende, vamwe vachiti mauto haana kubvisa hurumende nechisimba. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo vashero neofisi vanoti mauto asati atora mapazi ehurumende nokudaro hazvinganzi apidugura hurumende.
Mauto ataura akati iwo haasiri kutora utongi. Hatisi kuona mapazi enyika akafanana nematare, akafanana neparamende, akafanana nepresident avari kuti ivo ndivo vachange vachitonga. Saka izvozvo zvinoratidza kuti hatingati isusu pane chinhu chiya chinonzi ku kana kuti kumukira hurumende, because chinonzi kumukira hurumende ndechekuti tiri kuona bandiko rimwe chete rehurumende richinotsiva rimwe bandikozve rehurumende.
Vahofisi vati nekuda kwokuti mauto achiri kuremekedza mutungamiriri wenyika pamwe nekutaura kuti vachiri mukuru wemauto, zvinoratidza kuti vamugaba vasati vabviswa zvechisimba.
Pabumbiro remutemo mukuru kuru wemauto uyu tiri kumuona ari ezvemutungamiriri westate, ari zvemutungamiriri wehurumende. Saka ndimutungamiriri wenyika yeZimbabwe, ari mutungamiriri wehurumende, ari mukuru wemauto. Saka kana vachiri kumubvumira sekutaura kwavo kuti iye arambe ari mukuru wavo, nenzvenzvero yebumbiro remutemo hapana chinovatadzisa kuti kana vakange vataurirana vakanzwisisa zvavari kuti ivo ndo zvine chekuita nekushayikwa kwekuchengetwa kwekuchengetedzwa kwevanhu, kana zvange zvagadziriswa izvozvo, handioni pane chinotadzisa kuti vawirirane, nokuti chavari kuda ivo inyaya yekuti havasiri kuti mutungamiriri akaipa, vari kuti aiye akachena asi anogona kunge akatenderedzwa nevanhu vanogona kunge vasina kuchena.
Vahofisi vatiwo section 212 inopa mauto simba rekuchengetedza nyika, vanhu pamwe nezvido zvegudza ruzhinji vakati zvindo zviri kuitwa nemauto. Imwe gweta vaEmmanuel Nyambuya varambawo kuti zvaitwa nemauto izvi kubvisa hurumende nechisimba, vakati kana mauto atora utungamiriri nechisimba vangadai vatobvisa mutungamiriri wenyika.
Ndambonzwa kutaura kwamboita vazuma masikati vachitiwo vambotaura na vamugabe pa food asanga chitaura chita he safe. Kana vachinzi iwo havana problem yavainawo vari safe, zvinoreva izvo kuti havana kubviswa pachigaro nechisimba sekuona kwangu. Saka pamutemo kuti zvinyatsonzi paitwa ku ari kutonga anofanira kubviswa nechisimba, ari kutonga anenge asisiri president panguva iyoyo. Tinenge tatowane mutungamiri maybe from a military rule or maybe waimposa umwe munhu kuti ange achitora masimba iwayo, ndokuti muti hanzi aiwa paitwa military coup.
Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu raramba kudomwa nezita rati zvaitwa nemauto kutyora bumbiro remutemo yenyika, sezvo ari kuratidza kuti anotsigira bato reZANU-PF nekuda kwokuti vapindira munyaya dzine chekuita nebato iri. Mautowo ari kuramba panepfenyuro kuti vabvisa hurumende nechisimba, vachiti vangoripo kugadzirisa zvinhu zvanga zvaita manyama amire nerongo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 3860 ne 15460 kHz pa shortwave. tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kubvunza kana vatambi vemutambo webasketball wekuchikoro chepamusoro vatatu vachavatenda nekukwanisa kuti vasunungurwe kubva muusungwa kwavakaitwa kuChina mushure mekupomerwa mhosva yekuba mune chimwe chitoro. Vakuru vakuru muPakistan nhasi vati vava namitumbi yevanhurume vane makore ari pakati pemakore makumi maviri nemakore makumi matatu nemaviri yakaboorwa boorwa nemabara mune imwe nzvimbo iri kwayoga iri kumakomo mudunhu reTebot riri kumuganhu neIran. Mizinda yevamiriri venyika dzekune dzimwe nyika yakawanda pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira nhasi vanga vakavhara kana kuti vanga vaine vashandi vashomanana mushure mekunge mauto azivisa nhasi kuti ambotora masimba kuti arange nhubu dzaanoti dzakatenderedza mutungamiri wenyika. Godwin Manguza anotipa nyaya iyi.
Muzinda wemiriri weAmerica muZimbabwe wati uri kuongorora zviri kuitika uye muzinda wewasiro wakabvarwa kune veruzhinji nhasi. Muzinda wemiriri weCanada wange wakabvarwawo nhasi sezvo vashandi vaudzwa kuti vasauye kubasa. Mumiriri wemubatanidzwa wenyika dzekuEurope vaPhilippe van Dam varamba kutaura zvakawanda pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe vachiti vari kutaura nevakuru vavo kumuzinda weEU kuBrussels. Vatiwo EU ichaburisa mashoko pamusoro pezviri kuitika izvi nhasi manheru kana mangwana. Sachigaro wesangano renyika dzeSouthern African Development Community zvakare vari mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vati mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemauto vanofanira kutaurirana kuti vagadzirise zvinhu uyewo vati vatumira nhume dzavo kuzobatsira munhaurirano idzi. Masangano anoshanda akazvimirira munyika atiwo nyaya yekubvuta masimba haina kunaka uye masimba anofanira kuchinjwa pachitevedzwa bumbiro remutemo. Mutevedzeri wasachigaro wesangano rinomirira masangano aEarly Crisis in Zimbabwe Coalition vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti itariro yavo kuti bumbiro richatevedzwa pakugadzirisa zvinhu muZimbabwe.
Ehe, itariro yedu yanga iri yekuti nemamiriro aita zvinhu iwaya tatichiti dai vaMugabe vakwanisa kusiya masimba. Vasiya masimba kudaro pachizoita kutaurirano kunoita kuti pave netransitional government inenge ichisanganisira vanhu vanobva kumapoka akasiyana siyana anosanganisira mapolitical parties, anosanganisira machurches, anosanganisira civil society, anosanganisira magroup evechidiki nemadzimai kuti pave ne vanhu vakangosiyana vanenge vachizotungamira. Takananga kusarudzo nekuti sarudzo ndodzinenge dzinyatsori pamutemo.
Vatiwo nyika inogona kupinda dambudziko guru kana mauto akanakirwa nekutora masimba. Mumwe mugari wemuHarare vakuda gore vaudza Studio 7 kuti vafara nezvaitika nhasi.
Well, ini ndiri mumwe wavamwe vari kuvazhinji vemazimbabwenzi ari kufara muzuva ranhasi nezvaitika ngemasoja akutora nzvimbo yavo yekuchengetedza ruzhinji rweZimbabwe.
Zvichakadai muguta reHarare mange mune runyararo uye mauto ange akawanda mune mimwe mugwagwa ave mashoma uye ange ave kubvumidza veruzhinji kufamba mimugwagwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vamwe vanhu vataura neStudio 7 muBulawayo vati vanotambira kutora masimba ehurumende kwaitwa nevechiuto. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu ava muzvare Abigail Mpambi vesangano rehashtag This Constitution Our Constitution vati sesangano rinokurudzira kukosheswa kwebumbiro remutemo wenyika vanotambira zvaitwa nevechiuto. Kunyange hazvo vati kubvuta masimba chinhu chakaipa, vati mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nevamwe vemubato ravo vange vave kutonga nyika vachiita madiro ajojina.
Ndingindira resangano redu nderekuti constitution yenyika itevedzerwe. Isu pachedu kusvika tichizobuda kunze semabudira tinoita tigara tichitaura kuti nyika yedu yaenda kumawere, takagara tatozvionawo nesu kuti nyika ino yotongwa tingati nechibhakera. Saka naizvozvo isusu tinotsigira tichitarisa dingindira redu
Retired Lieutenant Colonel Brian Mutoti vatiwo havaone pachiitika mirizhonga kana kudeuka kweropa kuchaitika sezvo vati vanoona vechiuto vari vanhu vakarongeka vanoita basa ravo nemazvo.
Vanhu vatora vaine mutauro, they are professionals. Vanozikanwa muno worldwide kuti Zimbabwe Defense Forces, they are professionals. Ende hapana zvepavanongobvumira zvekuti kuitike musinto.
Svondo rapera, mutungamiri wezapo vaDumiso Dhavengwa vakati vaiona kutorwa kwemasimba nevechiuto chiri chinhu chaigona kuitika munyika uye chichitsigirwa neveruzhinji. Murwi wehondo yerusununguko pasi pevarwi veZipra vaMax Mkandla vati vanotsigirawo zvaitwa nevechiuto.
Ami kuti pindire payapindira hapana chinhu chakashata. Chikonzero hapana zvamiswa neami. All government departments are working normally. Vashandi, my business community, vari kungoita just as usual. Saka pana chakanganiswa neami ipapo. The message from the general is very clear. It is specifically for ZANU at political party level, whereby ivo vacho vebato iroro reparty vakuratidza kuti ivo ndo vane masimba kudarika government. Constitution inofungwa kuremekedzwa, kwete kuremekedza family yomunhu.
Mune imwe nyaya, Dare Ramagistrate Muvulawayo nhasi rabvuma kuti vamagura Charumbira vabhadhare mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira kukonzerwa kwemhirizhonga pamwe nekutuka kana kuzvidza mukuru wenyika. Ndakamirira Studio 7 Muvulawayo, ndini Taurai Shava.
Veruzhinji vemuZimbabwe vari kugara muSouth Africa vanoti vari kufara zvikuru pamwe nekutenda mauto eZimbabwe ave apindira mune zvematongerwo enyika. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Mushure mokunge mauto apindira mukutongwa kwenyika, vanhu vakawanda vanoti vari kufara nezvaitwa nemauto emuZimbabwe. Mumwe vanhu vari muSouth Africa ndivatonde venganai, avo vanoti vari kufara zvikuru nezviri kuitwa muZimbabwe.
I think zviri kuitika kuZimbabwe story right for benefit of all Zimbabweans, because I see nyore kuva kuno South Africa mchisiya mhuri mchiita sei, and these people, what they've been doing is totally wrong. It's not all about kudzinga mao veterans kwavari kuita, but kuti nyika ina like the statement yakapiwa na Chiwenga yekuti socially, economically, maZimbabweans are suffering. Vanhu vanorara mumakios and so forth. So I think kuti zvinhu zvigadzirike this way, that's the only way yekugadzirisa zvinhu, because we have tried my elections zvikaramba.
Asi mumwe mugari vadavira idanda vanoti vari kushushikana nemafambiro ari kuita zvinhu muZimbabwe. Vadanda vanoti vane chido chekudzokera kumusha nemhuri yavo, asi havakwanisi kuita izvi pari zvino sezvo zvino zvichakaita manyama amire nerongo.
Zviri kuitika kuZimbabwe chokwadi chaizvo chaizvo, hazvidi hasha. Hasha dzekuti masoja abude nechichi hazvinyingirikire. Tiri vanhu vakafundiswa, kana iye mudhara nyange dai akakanganisa hake whatever zvakaitika ipapo hatizvizive. Asi chatiri kuda kurugare.
Kunyange hazvo paine maonero akasiyana pane zviri kuitika muZimbabwe, vanhu vazhinji vari kuona danho ratorwa nemauto sechinhu chakanaka, sezvo panga pasina munhu anokwanisa kumisa vaMugabe kuita madiro ajojina nenyika. Mutungamiriri weSouth Africa vaJacob Zuma vashora zvikuru zvaitwa nemauto emuZimbabwe, vachiti bumbiro remitemo yenyika rinofanirwa kuremeredzwa. South Africa yatumira makurukota maviri kuZimbabwe kunoona kuti zvinhu zviri kufamba sei. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vagari vemamutare vanoti vanonzwa kurerukirwa nezvaitwa nemauto sezvo vari kuomerwa neupenyu. Mutoro wedu Naloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Muguta remutare nhasi mange munyerere vazhinji vachiita mabasa avo emazuva ose. Mabhizinesi ange akangovhura semazuva ose, kunyange hazvo vanhu vange vari vashoma sezvinozitarisirwa. Asi mugwagwa wekubva kuchipinge kupinda muguta paZimunya wange une mauto ange achibvunza vanhu zvitupa kune vange vachipinda mamutare. Mumwe mugari wemamutare vaIsaac Chinembiri vati zvaitwa nemauto zvaifanirwa kunge zvakaitwa makore akati kuti apfuura, sezvo kuvhota kwake kusina pundutso inobuda kwayo. VaChinembiri vati vanotarisira kuti mauto achadzosera masimba kuvanhu.
Chinokwanisa kutaura ka ndechekuti maybe ndokutonaka kwazvo zvozviri kuitika izvika ndozvakamirwa nemunhu wese munyika. Mutare aingoda munhu anongomusheka basi. Saka ane match yake, he finally made his match. So let the games begin. And I'm happy for this.
Mwiri weo ndo yeru sununguko uye vari nyanzi mwenye ya tezi matongeri uye nyika wa Ivan Mbengo vati wa Mugabe vange vati saziwa azidoze vanu wa Mbengo vati veru jinji mwenye kamu havanache kunyanya kuyemura pa utongi wa Mugabe kunzeko kugoveri wa ivu ilo wa jinji vasiri kushandisa ni mazomu
zetiri panozo sema wo veterans itairi wira gutaru jinji azeti kajitotarisa zwe tinona rujinji rumaruwa ruku kukwangwaya nenzara tiri kuona zve even vakomana nevasikana mayuthi acho akawandisa muZimbabwe havana mabasa tichingota kuzi zvinhu zviri kuita zvinhu zviri kuita asi unozongozwa kuti vanenge vari padyo navo vanenge vazobudiswa nemauto anaya kuti nhumbu dzakavakomberedza ndo dzetiri kutiedze kuti tigeze dzibve ndo dzetinoona dziri kufamba nemotika dzinodhura tiri kuona vaine dzimba dzimwe dzine ma 42 rooms zvese izvozvo asi ruzhinji ruchikwangwaya inini ndichizviona ndinoone kuti chidano chatorwa ichi chatorwa panguva yakafanira
asi imwe nhengo yezanu PF yoramba kudomwa nezita rayo yaudza Studio 7 kuti mauto abvuta masimba aya anofanirwa kudzorera simba kuna vamugabe sezvo zvaitwa zviri kunze kwemutemo nhengo iyi yakurudzira masangano eSouthern African Development Committee SADC uye African Union AU kuti vapindire pagakava iri kuitira kudzivirira kudeuka kweropa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 13860 ni 15460 kHz pa shortwave. Tomboenda kuna Mavlas Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaura vanhu pa Facebook nepa WhatsApp. Vatereri tichakupai zviri kutaurwa nevamwe vatereri pa Facebook nepa WhatsApp asi zvinoregai timbotarisa zviri kuitika muchirongwa chedu che live talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyika zvichitevera kupindira kwaita mauto mumatongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko ku Studio 7 shandisai WhatsApp pa namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mashoko atiri kutambira anoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vakachengetedzwa pamwe nemamwe makurukota maviri ainge atizira kumba kwavo kuBorodale. Bato rinopikisa reMDCT rinoti kunyange hazvo risingatsigiri kutorwa kwemasimba nechisimba rinofara kuti munyika manyarara sezvo mauto asina kuita sezvinoita kune dzimwe nyika zvekudovirwa koropa uye kupaswa kwemabhizimusi panenge pabviswa hurumende nechisimba. Nyanzvi dzezvemitemo dzopesana pamusoro pedanho rakatorwa nemauto, vamwe vachiti mauto apidigura hurumende, vamwe vachiti mauto haana kubvisa hurumende nechisimba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesi zvakare mangwana. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu zilitshumi lanhlanu kunyanga kaLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
so manje waqotha umuntu otshisayo, abanye bayatshisa kababanjwa. Manje thina sithi thina hayi, into esayilwelayo sonke isenzakile, ngoba thina silwelanga umuntu plus asilwelanga i-dynasty kumbe i-individual, salwela ilizwe lonke. So kusho ukuthi into esayilwelayo has now been realized.
Abalwa impi yenkululeko abangamalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi bayalisekela ibutho ngokuhluthuna intambo zombuso kuhulumende kamongameli Mugabe.
Ukuhluthuna kombuso ngamasotsha, engamasotsha futhi angabalweli benkululeko, mina ngithi mhlawumbe into ezaziyilwela singayiboni ngaphumelelanga, silokhu sihlupheka kungala msebenzi. Khumbule ukukhuluma kunje, abafowethu abaningi bahawula balala emabrijini.
Abantu bemathebelelendi bamukele ngembono ehlukeneyo ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Elebotswana lona selixwayise isizalwane zalo ukuthi zingethekeleli kweleZimbabwe, kanti lamanye amazwe lawo athi izizalwane zawo kumele zihambe ngonanzelelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwa impi yenkululeko abangamalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ekhokhelwa ngumnumzana Christopher Mutswangwa bathi bayakusekela ukuhluthunwa kwentambo zombuso kuhulumende kamongameli Robert Mugabe libutho emadabukakusa namuhla. Ibutho lithethe umbuso lisithi lizama ukubuyisela eleZimbabwe esimeni esihle lapho okuhlonitshwa khona amalungelo oluntu njalo okulentuthuko, kubika uMavis Gama.
Sebegcwele injabulo abalwa impi yenkululeko laba becula ingoma ezilandisa ngokuthi beza kanjani ilizwe leZimbabwe ukukhumbuzana phezu kwegazi elachitheka kuliwa impi yenkululeko kuleli. Emazwini akhe emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare Club, unobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Victor Matemadanda uthi yena nabanye bakhe bayemukela ngenjabulo ukwenza kwabakubutho ethi kwenziwe ngendlela yokulondoloza isekelo sombuso.
We urge that Robert Gabriel Mugabe should be recalled from his role as the president and first secretary of ZANU-PF. This is not the first time that we are doing this. We did this to Ndabandingi Stole, who had lesser crimes.
Sithi makamiswe umsebenzi uRobert Mugabe. Lokhu esikwenza namuhla akusikwakuqala sikwenza. Senza esifanayo isenzo kuNdabaningi Sithole, yena owayedale amacala amancane nxa sesiwaqathanisa lakaMugabe.
Omunye wabalwa impi yenkululeko unkosazana Beauty Hlatshwayo uveze ukujabulela izehlakalo zalamhla lapho abezombutho bethethe intambo zombuso kungela kulwisana.
So manje waqotha umuntu otshisayo, abanye bayatshisa kababanjwa. Manje thina sithi thina hayi, into esayilwelayo sonke isenzakile, ngoba thina silwelanga umuntu plus asilwelanga i-dynasty kumbe i-individual, salwela ilizwe lonke. So kusho ukuthi into esayilwelayo has now been realized.
UZulu weHarare yena unikeze imbono ehlukeneyo phezu kwalesi sehlakalo. Bekhona ababujabulelayo kodwa abanye besithi kababoni ukuba izokuba isima kanjani ikusasa yelizwe. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Growth Age Development Program, GDZ Zimbabwe, umnumzana Zisunko Ndlovu upha umbono wakhe.
UPresident Robert Mugabe wayehluleka ukuxoxisana kuhle nabantu bemtshela lokhu ababekufuna ukuthi akwenze, kodwa yena ethatha indlela yakhe etshiyene nalokhu ababekufuna abantu. I think so lokho okwenzakeleyo yinto isehlakalo esiyangisayo kwamanye amazwe uma sesikhangela kulokhu akwenzakeleyo.
Abalwa impi laba bakhuthaza uzulu wonke kunye labamabandla ezombusazwe elizweni ukusebenzelana ndawonye ukulungisisa ungabe sokoniwa ngelinye lamacele aphikisayo ebandleni leZANU-PF. Isimo sibuyele kuleso ebesikiso kungaze kwaba lodlakela, bathi okwenziwe ngabezomvikela kukusisekelo sombuso njalo bese kuvele sekuphuzile kwenzakala. Lomhlangano ungenwe ngabalwa impi yenkululeko, abenhlanganiso yabantwana babalwa impi yenkululeko ye-Children of Zimbabwe National War Veterans Association kanye labaxotshwa ebandleni leZANU-PF. Bebegcwele ujabula okukhulu obekubonisa ngokuhlabela ingoma ababezihlabela ngesikhathi besemsinini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
UZulu weMathebeleland yena wamukele ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho ngembono etshiyeneyo. Lanxa bekhona abakujabulelayo, abanye bathi lokhu yikwephula izimiso zenhlanganiso yeSADC kanye le-African Union. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kusukela lamhlanje emadabuka kusa kusiya kuhola lesine, abebutho bazise ukuba bakhangelele ukuqondisa indlela ilizwe elibuswa ngakhona ngoba kukhona okuchaya amanzi. Baqala ngokuthumba ukusebenza komsakazo welizwe iZimbabwe Broadcasting Corporation iZBC. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Peter Mdlalose uthe bayasisola isenzo samasotsha esola umphehli wesigalesi umnumzana Emerson Tambo Zomnangagwa osanda kuxotsha umsebenzi wokuba ngumsekeli kamongameli.
Osekusenzakala khathesi thina abantu ikakhulu abantu bakamthwakazi ngapha kwele kamthwakazi Mathebeleland asihambelani lakho ngoba yena lo muntu obangela khona lokho uEmerson Nangakwa esebenza lo Chiwenga thina kasihambelani lakho ngoba yena lo muntu nguye owabulala abantu eMathebeleland. So nxa ezabuya khathesi kuthiwe nguye ozokuba ozebamba igovernment kusho ukuthi thina siyabe sisenkingeni kakhulu abantu beMathebeleland.
Owalwa impi yenkululeko kubutho leZipra umnumzana Lazarus Mahlangu yena uthi ukufuthunwa kombuso ngamasotsha mhlawumbe kungaletha umehluko ekubusweni kwelizwe ngoba ilizwe limi manzonzo.
Khumbule ukukhuluma kunje, abafowethu abaningi bahawula balala emabrijini, abanye bafuqa amasikaniya, abanye azange bayithole le mali yabo yokufela ilizwe leli behlala egangeni. So akulayo ujeji ekhona elizweni. Ngezinye indlela mbone ngathi into esiyenze ngamasotsha benze into engenza mhlawumbe sijinje njalo sithole konke esasikulela sibe ngabantu abahleli kahle njengabanye amazwe alikhululekayo lela amazwe.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole uthe uZulu ubengakhangelelanga ukubuswa libutho ngendlela okwenzakala kwamanye amazwe njalo mhlawumbe kuzaba lobubelo ngokuya kwesikhathi.
Besingakhangelanga ukuthi lokho esikubona kwamanye amazwe bekungenzakala kwelakithi. Kodwa-ke kungasenani hayi kukhanya iningi labantu baseZimbabwe lijabulela khona ukuthi kulokuthula elizweni njalo futhi lokuthi hayi sokungani maybe engxenye lokho akade bekufisa ukuthi kube lotshintsho elizweni kungaba khona.
Abebutho leZimbabwe yibo asebethethe intambo zombuso ngoba kakukaziwa ukuba iziqondiso abazenzayo bazithatha kubani njalo labo abababophileyo bababopheleni ngoba icala labo lingekho sobala ebantwini. Ngobulawayo kulomoya omkhulu ovunguzayo oqale ekuseni lo manje kuthule kungela amapholisa lamasosha emigwaqweni njengalokho okubikwa kuseHarare. Iningi labantu lisithi ukubusa kwamasosha ngokuhlwa okuphakathi kwebandla elibusayo ngoba bengathokozi ngokukhethwa komngamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe ukuthi angene laye ebukhosini bokukhokhela ilizwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umgcini sihlalo womanyano wamazwe asezansi kwezwekazi le-Afrika owe-SADC ongumongameli njalo wele-South Africa umnumzana Jacob Zuma sethumele iqula eZimbabwe ukuyakhulumisana loMgabe kanye lebutho. Uthi ukhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo. Kodwa kulembiko ethi izithunywa zikaZuma zivinjwe ukungena elizweni libutho egcekeni lendizamchina ele Robert Mugabe International Airport eHarare. Kodwa kasenelisanga ukuthola ukuqiniseka kwalembiko. Umanyano wamazwe ezwekazi le-Afrika wona owe-African Union lawo uthi ukhangele ngelihlo lokhozi okwenzakalayo eZimbabwe. Embikweni osanda kwethulwa ngumgcini sihlalo we-African Union Commission, uMusa Faki Mahamat, uthe bonke abaphatheke kudaba lolu kumele balulungisise ngendlela ehlonipha umbuso okhululekileyo, ehlonipha amalungelo oluntu njalo elandela isisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Uthe njalo kumele kube lomhlahlandlela ocacileyo ozakhokelela kuntuthuko yelizwe leZimbabwe. Wengeze wathi i-African Union izasebenzelana ndawonye lomanyano we-SADC ekudingeni isisombululo. Umbuzo omkhulu kwela kusasa likaMgabe abaningi abazibuza wona lamhlanje ngothi ibutho lizakwenzani ngaye lemuli yakhe. Esikhathini esiningi nxa ibutho lithe lahluthuna umbuso liyamxotsha obe ngumongameli ukuthi aphume aphele elizweni ayebhebhela kwamanye amazwe. Kambe yikho okungenziwa libutho kuMgabe na? Siyebuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Inguquko loba yiphi inguquko ibisidingeke eZimbabwe abekungeke kuze kwenza ukuthi kuphilwe ngaphansi kombuso onjengalo obuqhubeka umbuso kaPresident Mugabe. Amabhanga bekungela mali, ukudla kakukho, abantu baswele ischool fees, akulamisebenzi, othengisa emgwaqweni uyabotshwa, odrayive i-Wonder Fleet ezama ukusovisa uyabotshwa, kugcwele ama-roadblock, kuyikho konke lokhuyana okungcolileyo. Ubungumbuso obufanele ukuthi ube waphela kudala. Kodwa njengoba bekusesula kuma-election ukuthi kuhambe ngendlela efaneleyo, hayi khona lokho kuthethe ibutho ukuthi basilamulele kwamukelekile.
Umongameli Mugabe ibutho lithi limgcinile, ugcineke kuhle lemuli yakhe elapha akhona. Ubona besenzani ngaye lemuli yakhe yena uMgabe abebutho?
Ngibona bemgcina njengoba bethilo, angibona ukuthi usengalimala ngandela thile, uyabegcinekile. Ngokuba ngicabanga ukuthi ungawukadelalile kukhuluma bebutho bebecacile ukuthi bakhangelele ukulungisa kusiya phambili izinto zangkhona. Esikukhalelayo-ke ukuthi kube yingxoxo, kuxoxiswane, abantu basondezane, kwakhiwe uhulumende ozalandela abe nguhulumende ohlanganisa abantu bonke, hhayi ochitha igazi, hhayi obulala abantu, hhayi owonayo, kodwa oletha bonke abantu. Kungakhathalekile ukuthi bakuyiphi political party, ukuze kusetshenzwe kubuthaniswa isizwe, kwathiwa i-economy yesizwe, abantu beZimbabwe babuye babe lempilo eqondileyo ngendlela efaneleyo.
Sizabona na bemvumela eqhubeka ehlala eZimbabwe lemuli yakhe, kumbe sizabona siyahlala kwelinye ilizwe?
Ngibona sengathi uzahlala kulona leli lizwe, kula ndlela yokuthi njengoba uyakwazi ukuthi ulanda 100 years ukuthi ngikhona engaphuma siyahlala kwenye ilizwe, uzahlala khona laphana lapho akade buse ehlala khona vele eHarare, kumbe ayokozwimba okungumakhelwane weHarare ayehlala khona ngale mzini wakho wangekhaya. Okuyindawo vele ayefanele ukuthi ube wahamba kudala ukuyahlala khona, kwaba yinto embi kakhulu ukuthi ahlale kuze kube lokho ilizwe beselidungile okunye okumangalisayo. Bona baza kuyina ahamba ayehlalela khona ngale ngekhaya.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. uhlelo lwe-Livetalk lamhlanje sixoxa ngodaba olusegudwini olokuhluthunwa kwentambo zombuso libutho kurhulumente kamongameli Robert Mugabe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze zilithinte ecingweni elingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukuhlaselwa kweqembu labesimuslim abedlulisa amalawulo abalwisana lohulumende wakweleSomalia abe-Al-Shabaab obekukhokhelwa ngabebutho leMelika kubikwa kuphumelele okwamagama. Inkampani enkulu yemitshina yakulezinsuku ilakho ukuthola ukuthuthukiswa ngohlelo lokuthengiselana oluphunywela lo emhlanganweni owenzelwe eVietnam wenhlanganiso ye-OPEC osuthatha isikhundla salo obubizwa ngokuthi yi-Trans-Pacific Partnership. Siyaphela ezivela kwamanye amazwe. Amabandla aphikisayo athi kusese masinyane kakhulu ukuthi kukhanye ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo luzaqhutshwa kuhle kungelabuqili na kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho lamuhla. Kubika obathabile Masuku.
Abahlaziya ezombusazwe bathi amabandla aphikisayo kumgceke ukuthi kawasoze enelise ukubambana ngaphambilini kokhetho lanxa ukuxabana ebandleni leZANU-PF kukhanya luwanikeze ithuba lokukhankasela ukunqoba kulandela ukuhluthuna kwentambo zombuso. IZimbabwe ikhangelele ukuba nokhetho ngomnyaka ka-2018 kodwa ngesiga esenzakele sokuhluthuna kombuso ngabakulutho sekusenza abantu becabangele ukuthi kuza kuba nzima ukuba nokhetho olungelabuqili. Isikhulumi sezapho umnumzana iPhithule Maphosa uveze ukuthi kusesemasinya ukuthi babone ukuthi ukhetho luzaba njani.
Kuqakathekile ukuthi sikhangele ama-events ayenzakeleyo emalangeni amabili amathathu adlulileyo kusebamba namhlanje. Masikhangela kuhle sibona kusiwa le 50-50 chance yokuthi ukhetho lube khona kumbe lungabi khona ngomnyaka ozayo.
Evumelana noMaphosa umnumzana Matthew Spanda owezipha uthiye kulusizi ukuba amabandla aphikisawo awabambananga njalo lokhu kuzabangela ukuthi behluleke ukuthi basebenze bonke.
Masikhangela ama-opposition parties ngomumo osukhona ngendlela engiyibona bengabambananga. Kunjenje ngikhuluma ngama-opposition party alezigaba ezintathu, ezinye zikhokhelwa ngelinye ilunga, elinye ngelinye ilunga, mathathu siyawazi wonke. Ngele ntshona ngiqamba amabizo kuba siyakwazi bonke kabafuna ukuhlangana. Ngulowo layo ethi ufuna ukukhokhela ngaleyo ndlela kutshengisa ukuthi vele ngabantu abangabambananga.
Umnumzana Peter Mdlalose ohlala koBulawayo uthiye isifiso sakhe ukuthi amazwe akhelane leZimbabwe angenele ukulungisa umumo elizweni.
Thina ebesikufisa besithi nga iSADC iyangenela ngoba iSADC yavuma basayinelana phansi ukuthi akumelanga kube lelizwe elizatshaywa ikhu iSADC.
eZimbabwe kunje liphakathi kokulungiselela ukhetho lukamongameli okhansila kanye namalunga edalelwe ephalamende ngomnyaka ozayo. Ukuxekezela nokuhluthuna kombuso lokhu sokusesatshelwa ukuthi kulakho ukuphambanisa ukuqhutshwa kokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikweBulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje uZulu wetolopo leGwanda seveze imbono etshiyeneyo ngokuhluthunwa kwentambo zombuso libutho esithi lokhu kulakho ukudala umkhuba omubi kwezombusazwe. Abanye kodwa bathi inyathelo leli lilungile nxa lizaletha impilo engcono kuZulu. Kubika intatelezi indaba yetu Uvusa Mkhwananzi.
Iningi labantu likhanya lisethukile ngalokho kuhluthunwa kombuso libutho njalo litheka lithanda kuveza imbono ngalokho kwenzakala elizweni. Abaxoxelathi bathi bethukile ukuvuka ekuseni besizwa ibutho libika ukuthi yilo eseliphethe kuleli. Umnumzana Msizi Gumbo isakamuse Gwanda uthi lobanje ibutho lisala ukuthi selihluthune umbuso lokho kusobala njengoba seligombolozele umsakazi weZBC kanye legceke lendizamtshina esigodlweni.
Bangabe besebekuphe elinye igama elithize labe sesibabone bevela kumabonakude besithi ayisiyo khulu, ayisiyo le abathi military takeover, kodwa nje hayi umcecisa kwenkulumo esikubona kuwenzakele ukuthi umongameli welizwe uRobert Mugabe le muli yakhe abaselayo inkululeko ebafaneleyo njengoba kathi sibengaphumanga endlini yabo. Akula muntu oyenelisa ukuthi khona abalande khona, singazi njalo ukuthi khona ingabe ikhona na enye into engabizwa ngelinye igama ukwedlula i-military coup. Ngakho mina ngikubona kuyiyo lekhu.
Osakhulayo Trevor Sincube uthi okwenziwe libutho kulungile nxa kuyukuthi impilo kaZulu iza kuba ngcono lapho umongameli Robert Mugabe engathiya umbuso.
Uyabona into yenziwa ngamasosha le ingaqhubeka nxa kuyikuthini yokuletha ukuthi kube lento yonke into ibe sharp. Mina ngiyavumelana layo, kumele besebenze amasosha kodwa kungabi lokuliwa ukuze lathi sithole imisebenzi lapha emakhaya. Kunzima sibili.
Umnumzana Buthelezi Mkhwananzi ongukhansile edolobheni leGwanda njalo likubandla le-MDC ekhokhelwa ngusikuta mfundo uWesman Ncube uthi senzo sebutho lesi siveza obala ukuthi uMugabe ebesegxile kakhulu kubutho.
Umongameli amandla okubusa ubevele yena engaselawo. Umbuso wakhe ubulesi sindo ngenxa yamabutho eZimbabwe, yikho esezifica elenkinga esebhekane lo msindo nalo akhangelane lawo kathesi.
Inkokheli zebutho zithi zona zihluthunanga umbuso kodwa zifuna ukubopha izigelekeqe ezisebenza phansi kukaMugabe ezivalisa usikhwica mfundo uJonathan Moyo, u-Ignatius Chombo kanye loSevia Kasukwere labanye abetheswa umlando wokubhidliza umnotho wakuleli. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Kunjalo nje amazwe agoqela elemelika lelebhilitane sekhuthaze izizalwane zawo eziseZimbabwe ukuthi zihlale zilimukile njalo nxa kungela sidingo zingaphumaphumi ezindlini ngenxa yokufuthelana osokukhona kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Elebotswana lona selixwayise izizalwane izalo lalo ukuthi zingayi kweleZimbabwe ngoba kulokuxokozela okukhulu kwezombusazwe. Elebotswana lithi njalo selivale isigodlo someli walo eHarare okwesikhatshana. Kubika uMartin Ngwenya.
Noma nje seziningi indlela zokuthumela imali eZimbabwe, kulohlupho lokuthi imali iyasilela ekhaya. Lokhu sekudale ukuthi ababhizimusi yokuthumela imali phandle kweBotswana bethi abangeke bathembise abathumela imali ukuthi izatholakala khonapho. Abanye abafana lonkosikazi Irene Dube bathi abasakwazi ukuthi benzeni nxa kunje ngoba lokuthumela ngabo malayitsha kumbe amabhasi kule ngozi zakhona.
Isiqokoqela se-travel advisory yikuthi osomabhizinisi baseZimbabwe laseBotswana bazathola usukunzima kakhulu ukuthi bengachapha benze ibhizinisi yabo ukuthenga lokuthengisa. And that's something which is going to also affect ama-big companies like Otropis labo.
Umnumzana Dumi Ncube uthi yena kungaze kube njani kasuke athumele ngabantu nje, kungcono asebenzise abamabhizinisi asemthethweni okuthumela imali.
Kuvele ukuthi ubani, any country in the world iBotswana is known ukuthi foreign policy yabo i very reactive ukuthi kulwe khona apho ukuthi no lokho sivumelana lakho lokho siyala. But now so 24 hours sizindaba leyo udaba loluqaluza eHarare uhulumende weBotswana ulokhu esala ukukhuluma anything which abanye abantu bayakhangela bethi mhlawumbe into ukuthi uhulumende weBotswana is accepting it or
kukanti umnumzana Andreas Ndlovu yena uthi uselesikhathi eside esebenziswa amalayitha njalo abakazi bamphazamise ngokunjalo uzaqhubeka ngendlela ayijwayeleyo.
At this particular juncture, it's difficult for us with this togoza, this celebrator, which we can use Puma, because I want to love and get Nanga, want to have a Zanu Pier, which I want to have a Zanu Pier. So, in Zanu Pier, I want to love us, Abu Sanjani. And the other thing, I'm confused, as it was to Zagana at the moment. What you want to do, Nabaza, and Kulumun today, Kobe was in Israel. But
abanye bathi noma nje abanye bakubhizimusi yokuthumela imali ekhaya bengaqiniso ukuthi ingatholakala khonapho khonapho le yindlela engcono ngoba imali iphuma ingamadola emelika hathi uhlobo lwama-bond notes olungathakazelelwa liningi. Amanye amankampani afana labo-Western Union afaka imbasela kulabo abamukela imali ethunyelwe ivela phandle kwelizwe kuyindlela yokukhanga abathumelayo. Imvuzo yembasela ihlawulwa ngama-bond notes kodwa iningi alikutshayi ndiva lokhu lithakazelela imizamo le. Ngumartin Ngwenya oyindaba zestudio 7 ngisehabron kule Botswana.
Siyabonga Martin. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo ye Castle Laga Premier Soccer League iqhubekele phambili lamhlanje lanxa kulokungahlaliseki kwezombusazwe. Kubika intathelizindaba yethu uJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum yilo selihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Castle Premier Soccer League ngemva kokunqoba eletsholotsho nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni eluveve namhla emini. Ohlohlele iqembu le-FC Platinum nguRodi Olchinyengetere ngehlandla lesibili lomdlalo njalo lempumela ichiye leli qembu lile miklomelo ngamachuma esithupha lesithupha 66. Endaweni yesibili kule qembu le-Dynamos lona elinqobe leBulawayo City nge-2 kanya njalo elile miklomelo ngamachuma esithupha lane. Iqembu ebelihlezi phezu kwengalane phambilini kwemidlalo yanamhla elenkezi Platinum Stars lisendaweni yesithathu lile miklomelo elingana leyeqembu le-Dynamos njalo libe ngujiki lobhanqa 2-2 lele Chicken Inn nemdlalweni obusenkundleni Baobab. Iqembu le-Chicken Inn lona lisendaweni yesine lile miklomelo ngamachuma esithupha. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Black Rhinos linqobe leHarare City nge-1 kanya ele Cape United linqobe leyada nge-1 kanya ele ZPC Kariba libe ngujiki lobhanqa 1-1 lele Triangle ele Shapane Mine linqobe leWange nge-1 kanya kuthi ele Chapungu litshayele Bantu Rovers nge-2 kanya. Limpumela yemidlalo yanamhla itsho ukuba iqembu leShapane Mine lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni kuthi leBulawayo City yilo elisengozini ndawonye leleWange. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leHighlanders lizadibana khona leleHow Mine enkundleni eBapa Fields. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwebake udlalo lwethu lwalamhlanje ngengoma angazi ukuthi yahlatshelwa ngubani kodwa enkuzwayo ikhuluma ngamakhomuredzi. Kwaneleke okwamanje lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Njalo ubusuku bonke sizalala silethulela izindaba ngokwenzakalayo selithethe phela intambo zombuso ibutho leZimbabwe ukuziqiba izosuku sikhanyele ebezihamba phambili. Abalwa impi yenkululeko bathi bayalisekela ibutho ngokuhluthuna intambo zombuso. Abantu beMathebeleland bona bamukelele linyathelo ngembono etshiyeneyo.
olivalelisayo okwamanje nguntungameli Nkomo. Sizahlangana kumahola alandelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.